Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 28, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wezanu PF waConstantine Chiwenga vanoti Congress haiti kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato rose dzakabvumirana kuti vaEmerson Mnangagwa vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu. Nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamo dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho. Vana vechikoro vatanhatu vakasungwa mushure mekuwanikwa vaine mapepe ebvunzo dzeO level akaburiswa bvunzo dzisati dzanyorwa vomiswa pamberi pedare redzimosva kumasvingo. Zvikwata zvenhabvu zvezvikoro munyika zvorasikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi kweSafa Cup African Schools Football Championship nekuda kwekudzingwa kweZifa neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wezanu PF vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vati Congress yezanu PF haizi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato dzakabvumirana kare kuti vaEmerson Mnangagwa vari kutungamira zanu PF vari zvino vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu anotevera nekuti vari kugona basa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vaudza musangano weCongress uri kuitwa muHarare kuti hapana sarudzo dzichaitwa nekuti nhengo dzezanu PF dzinofara neutungamiriri pamwe nemabasa ari kuitwa navaMnangagwa, nekudaro vaona zvakakodzera kuti vaenderere mberi nebasa ravari kuita. Vati nekudaro vaMnangagwa vacharamba vari mutungamiri webato uyewo ndivo vachamirira zanu PF musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya.
Chaifanira kuita sarudzo, asi nyongo dzedu dzese dzemusangano dzakatoisa chisungo chekuti vaMnangagwa varambe vari mutungamiri wedu.
Vachiwenga vatiwo vaMnangagwa ngavavhoterwe musarudzo dza2023 kuti vaenderere mberi semutungamiriri wenyika. Mutauriri wezanu PF vaChris Mutsangwa vaudza Studio 7 kuti Congress ichaita chisungo chekutambira vaMnangagwa semutungamiriri wezanu PF zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ese nemapazi ese ebato iri akaita sere vechidiki, madzimai pamwe nevakarwa hondo yerusununguko.
Vese ivava vakatenda kuti president wedu ari kuita basa rakanaka, saka zvatobuda pachena kuti hatina mumwe kandidheti ari kuzobuda pano, and vese vakapa chisungo chekuti kuCongress kwatiri kuenda chisungo chiko chedu ndechekuti vaMnangagwa nekugona basa kwavari kuita ndo vachange vari mukuru wedu, and zvekare tichienda kumaelections tichange tiinaivo vachititungamirira vachidada nemabasa akanaka avaitira nyika ino muchinguva shomanini chemakore mana chavandutsa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe.
Imwe nhengo yezanu PF inogara kuBritain Iyo iri kupinda mukongress iyi Dr. Masimba Mavaza vatiwo zvaitika nhasi zvaratidza kuti vamunangagwa vanofarirwa munyika yese.
Vakasarudzwa mumaprovince. Saka maprovince achazowana nguva yekutsanangura kuti takasarudza takabvumirana saka vamunangagwa vanoramba varipo. Saka havana kungomuka vachinza vakwikwidzwa, vanokwikwidzwa asi hakuna akavakwikwidza. Saka vasimuka kana vatora chigaro vasina avakwikwidza.
Chakadai mumashoko avo ekuvhura Congress vamunangagwa vati musangano uyu uchabuda nemitemo ichashandiswa kutungamira bato kwemakore mashanu anotevera kusandura bumbiro remutemo kuti rienderane nezviri kuitika munyaya dzeupfumi nemagariro evanhu. Vamunangagwa vati remangwana renyika rakajeka chete kana ZANU-PF ikaramba iri panyanga uye vati ichakunda musarudzo dzegore rinouya.
Takatounganidza zvese zvinodiwa kuti tichitanga kutsvaga rutsigiro kuti tigokunda musarudzo.
Izvi zvatsinirwa navamutsvangwa avo vati kupinda musarudzo kwemamwe mapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change kutambisa nguva nekuti ZANU-PF ichakunda zvine mutsindo. ACCC inogaro taura kuti ichakunda musarudzo dzegore rinouya kana dzikaitwa zvakajeka pasina mhirizhonga. Vakasanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weCCC vaFelix Mafa vati vanoshamiswa nemashoko avamunangagwa vachiti bato ravo rakatokunda musarudzo dzapfuura.
Haazvizive here kuti 2018 takavarova iye nhasi akataure kuti vamunangagwa vakawina nenhamba ipi. Takapiwa 3 numbers kuti akahwina asi tikaedza tikaona kuti makoti acho akabatwa ari muhomwe. Asi yezvinezvi ngaakangamwe hake tavhara mwena yese.
Mapato nemasangano akawanda kubva kunyika dzeSADC, Africa nemhiri kwemakungwa apindawo mucongress akapa mashoko ekutsigira ZANU-PF. Congress yeZANU-PF inopera mangwana masikati apo pachadziviswa vatungamiri vatsva vebato iri mumatare eCentral Committee nePolitbro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vana vatanhatu vegwaro reform 4 vepachikoro chemadamo mbesekondari kwachivi kumasvingo nhasi vabatwa nemhosva yekuwanikwa vaine bepa rebvunzo dzechirungu risati ranyorwa ndokubhadhariswa mari yebvuma murandu kana kuti find inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika kana kuti 30,000 RTGS pamunhu nemutongi wedare remajistrate mumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vana ava vanoti tinashe mudarara ane makore gumi nemapfumbamwe kana kuti 19, Nyasha Gundani ane makore gumi nemasere 18, Eric Mudzimba ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Prime Mapasure ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Tadiwa Mdimu natinotenda Muzamani vane makore gumi nemasere 18 vamira pamberi pemutongi wedare Muzvare Konzeri Tangwerume. Avo vavabata nemhosva yekutyora mutemo weZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC Act. Kuetare vamwe vana ava vafreni chirairo vati vana ava vangazvipomerwa mhosva yekuwanikwa vane bvunzo iyi iri munhare mbozha dzavo bvunzo risati dzanyorwa. Vaenderera mberi vachiti kunyange vana ava vakasungwa mapurisa anofanira kuferefeta kuri kubva mapepa ebvunzo aya kuitira kuti vanhu vari kupa vana mapepa aya vasungwe nekuti ndivo vari kutanga kupara mhosva. Mumwe mubereki wevana ava aramba kudomwa zita rake achiti anogona kuzokanganisa nyaya iyi iri mudare ati anorwadziwa kuti vana ava vasungwa voga asi pane mudzidzisi anonzi aiva munyaya iyi asi haana kusungwa.
Ndiri mumwe wevabereki wevana vabatwa nebepa asi kuti ndoziva kuti nyaya idzi dziri kutangira kuzvikoro kwavo. Pane nyaya yekuti pane ticha pachikoro ichocho ari kunzi ane chekuita panyaya yemapepa iwawaya. Kana zvichiita dai please faidza kuinvestigatwa ivo maticha neZIMSEC yachona.
vana vari kuwanikwa vane pfunzo padzinhare mbozha dzavo iwo mapepa epfunzo idzi asati aburiswa zviri pamutemo uye pfunzo idzi dzisati dzanyorwa vanonzi vawandisa gore rino izvo zviri kuita kuti vamwe vati zvinoshayisa pfunzo dzegore rino chiremera vamwe vana vakawanikwa vaine bepa rebvunzo dzemasomu kana kuti mes kwazimba pamwe nepabhigita facho secondary school kubhigita svondo rapera bazi rinoona nezvepfunzo munyika rezimbabwe schools examination council kana kuti zimsec rakabudisa mashoko ekuti riri kuongorora nyaya idzi uye vanenge vawanikwa vaine mhosva vacharangwa zvinoenderana nemutemo mutauriri wezimsec muzvare niki dlamini vakaudza studio 7 kuti vanenge vabatwa nemhosva mudare vanogona kupika makore anosvika mapfumbamwe mujeri uye vanomiswa kunyora bvunzo kwemakore matatu ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Nyanzvi mune zvirwere zvegomarara rezamu dzinoti zvakakosha kuti pawaniswe mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwe nacho uko hurumende ichikurudzirwawo kuti itore matanho anoitwa anoita kuti kurapwa kwegomarara kuve nyore munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda nhasi apo nyanzvi mune zvegomarara dzasangana pachipatara cheparenyatwo Group of Hospitals icho change chichitambidzwa mapirisi eTamoxifen akatsvagwa nesangano reCancerSafe awo anobatsira kuti vanenge vamboita gomarara remazamu vasazobatwa naro zvakare. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, nyanzvi mune zvekurapa chirwere chegomarara uye variwo vakatanga sangano reCancerSafe Dr. Anna Mary Nyakabau ati mushonga weTamoxifen wakakosha mukudzivirira kudzoka kwechirwere chegomarara rezamu, asi vachiti pane vamwe vasingakwanisi kutenga mushonga uyu uyo unonyiwa kwemakore ari pakati pemashanu negumi.
Unoshanda kudzivirira kuti kensa isadzoke kune munhu anenge apedza kurapwa. Saka munoziva pachivanhu pedu nyaya yekudzivirira iyi kazhinji hatinyanyoikoshesa. Saka kensa sei nemamwe mabazi vachibatsirana ne Ministry of Health parenyatwa hospital nevanodawo kubatsira mapharmacist nemamwewo makambani akaisa mari dzavo takaisa musoro pamwe chete tikatenga mushonga uyu.
Vachitambira mushonga uyu pachiitiko ichi, mukuru weradiotherapy pachipatara cheparenyatwa Group of Hospitals Dr. Notando Mutizira
mapiritsi aya kazhinji tichi kana munhu achinge apedza mamwe matreatments akanangana necancer anosangana chemotherapy, radiotherapy, surgery, kana munhu achinge apedza izvozvo anozoiswa patamoxifen kazhinji kwemakore 5 dzimwe nguva zvichienderana nekuti chiremba vari kufungei pamusoro pemurwere kana kuti vaonei maererano necancer vangu varwere vanogona kusvika even 10 years pamapiritsi iwayo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, vaitai mabasa bopoto avo vakatobviswawo rimwe zamu nekuda kwegomarara iri uye vachivapa mishonga yeTamoxifen. Vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho anoita kuti chirwere chegomarara ichi chirapwewo pachena munyika pamwe nekuona kuti michina yekushandisa iripo.
Tofunga kuti hurumende yaunzwawo chi polisi yekuti kana kuti vari above a certain age kana kuti cancer since iri kuspreada fast iunzwe ufanike zvinongoitwawo mumwe wemadrugs aya in other countries vanhu vabhadhara cancer drugs but isusu zvokubhadhara zvekuti hai zviri kutidhurira paupenyu. Vawandise mishina yakawanda maregions hazvidetse one kubhulawayo one kamutare one kugweru vanhu vese vari kufamba kubva bhulawayo kuuyawo vouyawo kudzwa kunzi mishina wakafa unozvinzwa sei.
Vataura pachiitiko ichi vakamirira munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect Jacob Maunganidze.
Government nemapartners ari kubatsira kuti Tamoxifen iwanikwe pachena zviri nyore. Mishina iri kugadziriswa, government iri kutarisa on ma options ekuripeya iyo yacho uyezve nekuunza mishini mitsva and this zviri paadvanced stage yekuti mishini mitsva yoyi.
Mishonga yapiwa chipatara cheparenyatwa inonzi ichabatsira vanhu mazana matatu nemakumi maseve kana kuti 380 avo vasingakwanisi kutenga mishonga iyi kwegore rose. gomarara rezamu rinobata zvese vanhukadzi nevanhurume asi kumadzimai rinonzi ndiyo mhando yegomarara inoteverera gomarara remuromo wechibereko mukuraya madzimai zvakanyanya munyika. Mwedzi uno wagumi guru, mwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pechirwere chegomarara repazamu kana kuti breast cancer awareness month. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Vatsiro Ramaphosa vakati nezuro manheru zvakanga zvisingatarisirwi kuti muzinda weAmerica uri muSouth Africa vakazivisa nezvekurwiswa kungangoitwa South Africa mukupera kwesvondo nematororo iwo usina kutanga vataura nehurumende yavo. Murume anofungidzirwa kuti ndiye akarwisa vaPaul Pelosi vanoye murume wemutauriri wedare reparamende muAmerica amai Nancy Pelosi anonzi akananga imba yavo yekuSan Francisco. Sangano renhau reAssociated Press rinoti vanhu vanorudziwa nezvenyaya iyi vataura mashoko aya nhasi. VaPelosi vakarwiswa vakarohwa zvakaipisisa nesando mumusoro. Mutauriri wavo anoti vaPelosi ava nemakore makumi masere nemaviri vakakuwadzwa musoro nemuviri wose uye vati vari kutarisirwa kupora kubva muchiitiko ichi. Vamwe varimi mumatunhu akasiyana-siyana emunyika zvikuru mudunhu remasvingo vanonzi vari kutambira nemufaro kunaya kwakaita mvura mazuva mashoma adarika vachiti vave kutotanga kuturura mapadza kuti vapinde muminda vachigadzirira mwaka mutsva. Asi varimi ava vari kuchemawo nekukwira kwavanoti kwemitengo yezvikwanisiro zvinosanganisira mbeu nefotereza izvo zvavanoti zvichakanganisa gadziriro yevakawanda. Amai Rosina Gonese vemubhuku rekwamakonese kwagutu vanoti kutanga kunaya kwave kuita mvura mucherechedzo yekuti gore rino mvura iriko asi dambudziko ravari kusangana naro nderekuti mutengo wembeu wakakwira zvakanyanya zvekuti varimi vashoma ndo vachakwanisa kunge vachizvichengera mbeu.
Mvura yakugadzirira yakutogadzirira vanhu vakatochera makomba asi mbeu handi yatisina zvitamisira hatina. Ndiyo yacho yakudhura zvekuti masati keji hatitombomagoni kana sati keji chaichaya hatigoni ende mvura yacho gore ino inoratidza zvokuti isitakura inoratidza zvokuti ichanaya asi zvikwanisiro hatina mombe izvizvi dziri kupwa nokushaya mafuro.
Izvi zvinotsinirwa nava Opus maunganidze vemubhuku rekwachinyanganya kwakare kwagutu kumasvingo avanoti varimi vakawanda vave kutotarisira kuti vachanunurwa nezvikwanisiro zvavanotambiriswa nehurumende pasi pezvirongwa zvepfumvudza nechemutungamiri wenyika chepresidential input scheme.
Kwakatoderedzirwa nezuro mudare rokuti munhu wese nganyorwe mazita zvikanzi zvichupa zvenyu munyora nenamba dzezvichupa. Toda kuziva kuti vanhu vangani vakawana mbeu. Mbeu dzava kudhura kumadhevha hadziwanikwi dzinowanikwa dzichidhura. Saka vanhu vanoda kurima makomba havachadzari mbeu dzakanaka.
Asi mumwe murimi ari kuuzumba vaEfraim Chirenje vanoti iwo havasi kutsukunyudzwa nemvura yakanaya svondo rino iyi kunyange hazvo yakanaya yakawanda mudunhu mavo. VaChirenje vanoti mvura iyi ndeyemunakamwe kana kuti bumharutsva iyo inogona kumboenda yosiya mbeu dzinenge dzaiswa muvhu dzichitsva nezuva.
Kuti titisisi mvura yekurima hatingadaro nokuti nguva yekurima haisiinei asi mwedzi uri kuuya uyu Novhemba kunoku handiti ndobumharutsva kana kuti ndonhingi haiwa isi yekurima mwedzi uri kuuya uyu ndowatinenge takutokandira kurima.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti mwaka uno varimi wakawanda vachakundikana kuzvitengera zvikwanisiro izvo zvichaita kuti vakawanda vatarisire rubatsiro kubva kuzvirongwa zvehurumende izvo zvavanoti zvinonyanyobatsira varimi vepasi.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Varimi zvavakuvaomera zvikuru pamusana pekukoniwa kutenga zvokurimisa. Mbeu zhinji nefertilizer zviri kuenda kuzvirongwa zvepfumvudza. Hongu zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvokurimisa.
Chagurudzo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti tsaga re50 kg yefotereza yerudzi rweCompound D riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti US$45. Tsaga re50 kg urea rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti $70 kuchitiwo fotereza yepamusoro kana kuti AN ichitengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti $52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu inonzi iri kutengwawo nemitengo yakasiyana-siyana zvichienderana nezvitoro. Sapo yemakirogiramu mashanu inonzi iri kutangira pamadhora ekuAmerica gumi nemashanu kuchitiwo makirogiramu gumi achitangira pamadhora makumi matatu ekuAmerica zvichikwira. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi nenyanzvi mune zveupfumi yakakonzerawo kushomeka kwefotereza pasi rose izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvekurima zvichatovedzera dambudziko rechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Hurumende inonzi inoshandisa mari inoita US$662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika. Munhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zvechikoro chevakomana nevasikana zvemuZimbabwe zvinonzi zvarasikirwa nemukana wekukwikwidza mumakundano eCAF School Football Championship ari pasi pekosafa ayo ari kutanga mangwana kuMalawi zvichitevera kurambidzwa kukwikwidza kweZimbabwe munhabvu yepasi rose neFIFA. Tichakupai zvizere nyaya yenhabvu iyi munhau dzedu dzemitambo mangwana.
Gichi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 to 14. Waza Waza.
Muchirongwa chedu chesvondo rino chatinotarisa nyaya dzemimhanzi, Ivan Zininga weStudio 7 nasi anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wemusambo weAfrofusion anonzi Pio, asi rekuzvarwa naro achinzi simba rashe Abel Pio.
Ya, zvema gitare ndakatanga ndiri kuchikoro chaiko, but professional recording ndopa ndakazotanga mugore ra2012.
Vabereki vaitiwo kudii pamakazvitanga?
Ya, kazhinji paunotanga havazi vese vanozvitambira, havazi vese vanosapota, vamwe vanodzikisira. Asi wakatifambei nendima yacho, mushure mekunge wabudirira vanotanga kuzonzwisisa kuti aiwa munhu anga akananga anga ane chinangwa ichi nechino, saka havazi vese vanoapprecieta, havazi vese vano, asi varipo vanotsigira.
Vanhu vari kuitambira sei music yenyu muindastry?
Ya, vanhu vari kutambira music. Ya, vanhu vari kutambira music, that's why muchiona tichiramba tichi promotion. Mapromota atinawo, usual mapromota atinawo munyika medu ndiye kutongo vanongo vachida mari, vanotarisa panenge panona. Munhu atirirei handiyo vanoda kushanda navo. Usati watirirei, zvinenge zviri kure kuti uve uchisimbudzira kupinda mustudio everything, kuti kuti ndi ise zvinhu zvangu online everything need money.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Ya, vanoda kundibata ma social media handles, it's POZW spelled PIYOZW. Ku Facebook, ku YouTube kwa channel inonzi POZW also. Then number Mbozha Runare 0771 126 102.
Kamunoda kubuda onako mdariro ndekapi?
Kanichabuda nako mdariro kanonzi Tsomtsom. Kwira kuti zvakandi momotera, zvakandi dzvanya.
Zvinzwira mukomana wechidiki anonzi Pio, rekuberekwa achinzi Simba Rasha Abel Pio, achirova musambo weAfro Fusion kuti aiwa azivisa kuti ndapindawo imomo munhandare yemimhanzi. Tanzwa achitsanangura muhurukuro yaaita naIvans Zininga. Tinotenda zvikuru Ivans nekuwana muimbi uyu. Totarisira kunzwa vamwe vaimbi svondo rinouya. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano wekongresi yebato rezano PF, uko tinonzwa kuti mutevedziri wemutungamiri webato iri vaConstantino Chiwenga vazivisa kuti kongresi haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri, sezvo nhengo dzese dzebato iri dzakabvumirana kuti vaemarson Munangagwa vaenderere mberi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. Nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamu dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho.
Bato rezano PF rinosunga kuti mutungamiri webato vaEmerson Mnangagwa havasi kuzokwikwidzwa paCongress iri kuitwa iyo iri kutariswa kupera mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Gaino Gumede Sairi.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyambonga uJonga Wilson Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwa wakhokhele ibandla leli.
History and track record to lead our party.
Amalunga wonke ebandla lezanu PF athi uMongameli Emerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongungekho emthethweni.
Asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i 10 kg iyakuba yi $30 whereas eZimbabwe kakula muntu ofola that kind of foreign currency.
Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sixoxa leqembu le insingizi elethekelela kwelemelika okwamanje. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi ngumadewa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla lezanu PF asevumelene ukuba uMongameli Emerson Mnangagwa uza kuba ngumabhalane omkhulu webandla elibusayo okweminyaka emihlanu ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bambele kanje. Bambele kubusa. Bambele kubambana. Bambele kubambana.
Ekhuluma emhlanganweni omkhulu webandla leli oweCongress umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kaMongameli uthe izabelo zonke zifuna ukuthi uMnangagwa akhokhele ibandla leli.
History and track record to lead our party. Let us all register to vote for him and the party.
Ulembali njalo siyazi lapho avela khona akasibhaliseni ukuvota sonke simvotele umnyaka ozayo. Lokhu kusekele njalo zinhlangothi zonke zebandla leli ezithi zithakazelela ukwenziwa ngumnangagwa sokukhangelelwe ukuba ibandla leli lethule umbiko oveza ukukhethwa kukamnangagwa okhangelele ukuba uzakhetha njalo amalunga aqakathekileyo. Umnangagwa utshele amalunga ebandla lezanu PF ukuba bazanqoba kukhetho oluzayo. Ilunga lezanu PF umnumzana Adamaya Maskati uvumelane lokwethule ngushiwenga esithi uMnangagwa usebenza kakhulu eZimbabwe.
Ngo-2023 okokuqala kusukela lapho engena khona ukuba ngupresident, upresident Emerson Mnangagwa wenelisile ukuthi ayananise abantu kumbe amalunga ebandla lezanu PF ukuthi behambe ngogwalo lunye langonyathelo lunye. Lokho kuyinto eqakathekileyo ebandla lezanu PF ngoba kunika ibandla lezanu PF amandla ukuthi lisebenze ndawonye, abantu babezwanani, kube lokuthula, kube lobudlelwane obuqotho. Okwesibili, kusukela lapho wangena ukuba ngupresident useqalile ukwenza uyenze inhlelo ezehlukeneyo enza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi akumangalisi ukukhethwa kwaMnangagwa. Uphinde wathi kabasoze banqotshwe ukukhetha oluzayo.
Thina sithembe abazalwana labantu beZimbabwe esithi ngama-citizens. Kambe umbaba uMthwanga ukhumbula ngubani ongaphinde votele ibandla elahluleka for 42 years khathesi selikhampena njengeparty eku-opposition, hayi lizaba zinhle zithobelene, batsho njalo abadala. Thina singabanqobi, sibanqobile ngo-2018 batyonja. Yikho lo nyaka sivalile konke imlindi yonke yokwenza ubugweregwere.
Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi ibandla leZANU-PF likhanya selungele ukhetho oluzayo.
Noko ekutshengisa ukuthi iZANU eyayikhona kudala kusayiyo. IZANU yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephilisane, kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuZANU phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuZANU abantu abafuna isikhundla sokuba president futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Abanye abasemhlanganweni lo bagoqela abamela amabandla akuzwekazi le-Afrika anjenge-Front for Liberation of Mozambique, African National Congress, Southwest African People's Organization le-Chama Chamapinduzi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abantwana abayisithupha besikolo seMadamombe Secondary School esigabeni seChivi esabelweni seMashingo abatholakale belamaphepha omhloliso wesilungu sebehlawuliswe izinkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola $30,000 munye ngamunye. Abantwana laba abathoniswe emthethwandaba eChivi batholakale belecala lokwephula imithetho yeZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC nguTinashe Mudarara, Nyasha Gundani, Eric Mudzimba, Prime Mapasure, Tadi Mudimu, Lotinotenda Muzamani, bagwetshwe ngumanji uConcepta Ngwerume. Intengo yenhlanyelo eZimbabwe ibiza imali ephezulu okwenza ukuba abalimi bathi bazehluleka ukulima kahle lonyaka, kubika uAnastasia Ndlovu.
Amavinkili amaningi obulawayo lezinye indawo zelizwe athengisa inhlanyelo ngentengo ephezulu okumangalisayo. Emavinkilini amaningi isaka elilodwa lenhlanyelo yomumbu alesilinganiso se-10 kg ibiza amachumi amathathu amadola emelika i-$30 ukuthi eyamabele alesilinganiso se-5 kg ibiza amadola alichumi lambili $12. Omunye umlimi umnumzana Matthew Bivesi Sivanda ukhala ngentengo yenhlanyelo esithi uza kwehluleka ukulima lonyaka.
Inhlanyelo esiyilimayo hayi kunzima kulezi nsuku ayi-10 kg ngoba inhlanyelo thola ukuthi isidula okungenziyo. I-10 kg iyi-$30 akunjela ukuthi $30 ulima insimu enkulu o-10 hectares uyabuluza emalini ulima. Kukade uhulumende bekumele ayehlise inhlanyelo ibe inhlanyelo ethengekayo kwenzela ukuthi abalimi benelise ukuthi balime ilizwe lithole ukudla okweneleyo njengoba ilizwe livele lisendlaleni kuyo yonke into le economy ivele kulobunzima obukhona abantu bengasebenzi ngoba abantu manje abalimi bese belungiselela ukulima njengoba izulu seliqalile nje ukudumaduma ukhize endaweni ezihlukeneyo. Manje abalimi bathola ukuthi inhlanyelo kayithengeki kulobunzima obukhulu ngoba intengo yankhona Rwanda hayi iphezulu kakhulu.
Umnumzana Maluba Mhlaba omunye njalo umlimi uvumelane lo Sibanda esithi inhlanyelo ayithenyeki.
Indaba le eyokukhwezwa kwenhlanyelo leyo asazi ukuthi kathi bacabanga kanjani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i 10 kg iyakuba yi $30 whereas eZimbabwe kakula mntu ohola that kind of foreign currency and ma uswayipha iba more expensive. Mina inhlanhla nje ukuthi inhlanyelo vele ngathenga ngahle ngathenga vele kudala so yes abangakathe ngiyabazwela lami kodwa ngisadinga ukuthi ngikwanisele ngoba ngiyashota engxaye nge-5 kg but ukukhweza kwenhlanyelo lokhu mbonani into engaqondanga. Into engaqondanga sibila ngazi ukuthi uhulumendeni ukhangele ngaphi nxa usenzakala so ebantwaneni bakhe ubaba ongakwaziyo ukuthi abantu bakhe bayavuka besidlana ekuseni kumbe badleni izolo which it is as good as ubaba ngoba uyabe engekho.
Umqondisi wabalimi emathebeleland north kugatsha lwe-agricultural extension services umnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi abazancediswa ngenhlanyelo nguhulumende ngabazangena kuhlelo lwe-intwasa.
Usebenzisa inhlanyelo ama 2 kg ngendimanyana yakhona kodwa ngenxa yokuthi uyakwenza imfanelo zonke isivuno ositholayo sidlula kafutshana isivuno somuntu oyabe elimi i-hectare ngoba uyabunga i-hectare leyana uyabunga zange ulungise ulima amabhoti kumbe udebe indlela yokulima yona le esithi khona ngeyamaripatayi abalimisi babuye babona ukuthi ukwenzile usubhaliswa uzuzela inhlanyelo le fertilizer yaphansi le fertilizer yokuzalisa ukuze kanye lezinye inhlanyelo ezijiyeneyo kuba ngumumbu kuba ngamabele kumbe inyawo uthi lokho yakukhethile i-sunflower amazambane lendumba uhlanyeleke konke lokhu kukhangele ukuthi uzazuza ukudla okukwenelisayo nemuli yakho uzahambisa okunye i-GMP uyethengisa.
Unyoni uqhubekele phambili esithi uhulumende uzanceda wonke umlimi emathebeleland north.
Yena lisa ekade sikulungiselela sikhangelele ukuthi alubani zonke izakhamuzi zemath north 265,000 imizi alubani yangena kulolu hlelo kodwa okufuna kwenzakele ukuthi abanye bayasukuma abanye abasukumi kodwa ukulungiselela kukahulumende kukhangele ukuthi wonke umuntu ozimiseleyo ukugebha amagoti kumbe ukugebha ngamakhuba yamalipatayi lawo lapha ayahlanyela khona abalimisi babuye bahlole babone ukuthi wenze ngendlela aqondiswe ngayo uyazuza okuncediswayo.
Bayakhala abalimi abangasoze bangene kuhlelo lwe-intwasa abathi intengo yenhlanyelo ikhuphuke okumangalisayo bathi balakho ukuthi bacele uncedo lokudla ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende weMelika. Selengeza imali ebisiza ngayo abantu bakwele Syria ngezigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye 756 million ngemva kokulinika usizo olufika izigidi ezedlula kancane amakhulu ayisitshiyangalombili 808 million ekuqaleni komnyaka. Unkosikazi Linda Thomas Greenfield omelele eMelika kumanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations utshele ikhansili yezokuphepha ukuba abantu beSyria balokhe besengozini. Kusukela kumnyaka ka-2011 kwabhubha njalo kwalimala inani labantu abangamakhulu ayizinkulungwane ezintathu lengxenye 350,000 kuthi abanye abangamashumi azinkulungwane sebabotshwa ngenxa yokunganaki bathunjwa ngenkani kumbe bacatsha kuthi abayizigidi ezilitshumi lantathu 13 million sebasuswa lapho ababehlala khona. Inani elifika izigidi ezimbili baswela okokudla okwaneleyo kusenjalo
isibalo sokwaqhamuka umkhuhlane wesihudo ikholera elizweni elingasela kunakekelwa kuqondileyo kwezempilo. Konke lokhu kwenzakala ngemva kwamandla alolunya kahulumende wakuleli asetshenziselwa izizalwane ezazitshengisela ngokuthula zikhonona ngohulumende kamnumzana Assad ngomnyaka ka-2011. Elemelika lihlezi lililizwe elikhokhela wonke amazwe omhlaba jikelele ekunikeni abantu beSyria usizo. Le imali engezwayo izanceda izigidi zeziphepheli khona manje njalo izanceda inhlanganiso zokusiza abantu ezisebenza lazo ukuthi benelise ukuphandela lezo ziphepheli amanzi ahlanzekileyo, ukudla, impahla etshiyeneyo, indawo yokusitheka, ezomvikela, impilakahle eqakathekileyo, losizo lokudla okwakha imizimba. Njalo kuzasekela inhlelo zokuphilisa uzulu elizweni lonke kusalesikhathi. Unkosikazi Thomas Greenfield uphinde wathi lokhu kutshengisela ukuba uhlelo lolu lweResolution 2642 kumele lwenziwe ngesiphandle ngiphangi uthi kufanele uncedo lufike endaweni ezithiyeneyo elizweni lonke jikelele kungelankinga. Unkosikazi Thomas Greenfield ugcizelele sithi umbuso okhululekileyo abantu bakwele Syria ukwakha lokusinda. Uthi ulusizi ngamaqhinga okulibazisa asetshenziswa nguhulumende kaHassan encediswa ngele Russia ngoba kuyikho osokubambezela ingqubekela phambili yohlelo lokuthula njengokuthiwo isivumelwano seCouncil yezokuphepha esamazwe omanyano iUnited Security Council 2254. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi isikhathi sesedlule ukubana uhulumende ka-Assad kanye lele Russia benze abakuthembisayo. Uthi sesedlule isikhathi sokuba bathathe umthwalo wabo wokubangela udlame lokungahlaliseki. Ngakho-ke uthi isikhathi sesedlule esokuba benzele abantu beSyria okuqondileyo. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi elemelika lizaqhubekela phambili lilwela ingqubekela phambili lokukhululeka kukazulu kwele Syria.
Hey guys, showtime. Okwa manje sileqembu insingizi esalemukela libobaba silovusa mkhaya uBlessings Ngqo Nkomo besithu sekamtho lo Robin Mlawuzi siyalemukela kuhlelo lethu bobaba.
Siyabonga kakhulu.
Ngiqale ngawe mkhaya, nguwe okhokhela leli qembu angithi?
Yebo, batsho njalo.
Batsho njalo. Akusitshele ngamafitshane ngohambo lwenu lapha kwele Melika, lifike nini njalo lihloseni?
Sifike lapha eMelika izolo ebusuku ntambama eWashington DC. Sinxuswe yi-classical movements, i-music agent esebenza namaqembu amaningi kakhulu emhlabeni wonke. Bathakazelela iminyaka engamashumi amathathu, 30th anniversary. So basinxusile njengabantu esisebenza labo ukuthi sibuye sizo-entertain ama-guests abo ababuya ku-anniversary le ngesonto.
Kulokunye yini elizakwenza lilapha kumbe lilande nje?
Silande uhlelo lolo kodwa sinxuswe futhi sasesinxuswa ngenye i-church, i-First Street Baptist Church. Sake sayivakatshela size sibuye lapha eminyakeni edluleyo. Bathe besizwa ukuthi sikhona bathi hayi singadlule eceleni. So ngeSunday kuseni sizaba le mini concert e-church for abazalwane nabantu bonke nje abafuna ukuzobukela, and then sesiba le-church service.
Okay, iqembu leli sembuya kuwe sakamtho Nkomo. Iqembu leli vela ngabe alinjelanga ukuthi ngisekamtho. Ngoba I prefer ukuthi njalo.
Hayi kuright.
Iqembu leli lenu labunjwa nini kulabo abangalaziyo lini?
Yes, iqembu leli labunjwa ngo-1987 esikolo esobukazi lapho esafunda khona.
Hawu, lingamadoda esobukazi.
Esobukazi.
Lobathathu.
Hayi, ama original members yo album bayo ngo-1987. Yes.
Ya, ngabona ebe mbaziyo labo ngoba linayo. Lisase freshinyana.
Yes.
So, Mlawuzi, ungathi umculo eliwuchayayo ubizwa ngokuthi yini? Njalo abemelika lamanye amazwe bawemukela njani umculo wenu?
Siyangiyabonga kakhulu. Ngesikhiwa babe sithi i-roots music. kodwa kithi nxa suka kobulawayo sibizwa ukuthi music lay ngamasiko ngiyamasiko ethu imbube music. So abantu abalalela loculo o endaweni sesike sahamba kizo bawuthakazelela kakhulu abawujabulela bathi ubayenza bekhululeke nje ngayo yonke indlela uma besizwa lo mculo, because lo mculo siuhlabela njengama voice ethu lengungu lezandla. So singathi natural music ophuma kobulawayo phakathi street eZimbabwe. So yeah, imbube imusic mculo ngona imbube.
Hayi, sizakuzwa nje imbijana, bazasihlabelela imbijana ukuthi sizwe umculo wenu. Kodwa mbuye kuwe njalo Sekamtho.
Yes.
Kungani lihlala e-Austria, kuhamba njani? Lihlala e-Austria kumbe lihlala ekhaya eZimbabwe?
Okwamanje ngathi sihlala ndawo zombili. But isikhathi esiningi sabe se-Austria. I-first tour, i-tour yethu yokuqala yaba se-Austria ngo-1995.
Uh-huh.
Yes, so sathanda kakhulu indlela abasiphatha ngayo, indlela abayamukela ngayo i-music yethu. And then okwenza sahlala e-Austria cruise bese sifuna ukustarta i-music, islands music yethu, like classical music. I-imbube music, le classical music. So sase sihlala esikhathi laphana sifundela ukuthi sokuhlanze lokhu sikwanise ukubhala i-music yethu ngama-notes.
Sasa sakwenza.
Uh-huh. And then sasa decided ukuthi sibe la makha amabili iZimbabwe le-Austria.
Wow. Ngiphenduke kuwe njalo mkhaya. Kukhona yini eliza kupha kulela uZulu nonyaka kumbe ekuqaleni komnyaka ozayo?
Kunengi kakhulu, kunengi. Sihlezi sipheka. Bekule noma COVID lockdowns asinike isikhathi esiningi esokuthi senelise ukupheka. Osokusele nje ukuthi siphakulule. So hayi base ikhona nje. Sizayiloke siphakulula mihla nempijana umnyaka uzuye phela.
Angazi ukuthi lingakasiniki kumbe ngcono lisihlabelele lisinike nje okunye likuphakululayo.
Laduma baba laduma.
Duma la duma la dumizu.
La duma baba. La duma baba.
Duma la duma la dumizu.
Isikati baba.
Isikati.
Ausifil.
Asambien.
Siyokule ntabe. Isikati baba.
Isikati.
Ausifigile. Asambien. Siyokule ntabe. Uze mina nawe. Sipa.
Patiwe.
Eka meli la baba,
lele ndota na, lomo ya oinwele,
uze mi nanawe
sipa. Patizwe,
eka meli la baba,
lele ndota na, lomo ya oinwele.
Wazo wabamnandi umculo insingizi. Ngiyabonga madoda. Ngusekamtho uBlessings Nqonkomo njalo lovusa mkhaya okhakhela iqembu labo lo Robin Mlauzi. Siyabonga kakhulu ukuthi libe lathi namhlanje.
Kubonga thina.
Siyabonga kakhulu.
It was a Friday my darling. Was a Friday from 7 to 14.
Good evening, kuhlelo Woza Friday. Silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi nguMadewa. Ucula leqembu labantwana bensindiso yamaNazareth ekobulawayo. Asizwe nexoxa lomsakazo weStudio 7 uEzra Chisa Sfanda.
Uma
Siyabonga ukhelokazi obeshathwe ngureverend J Maphosa obedume kakhulu kwezenkolo wathe kupheni wakhe wathela umkakhe uMadewa ukuthi aqhubekelise phambili ivangeli ngomculo yekela sizwe imbali kaMadewa
okhulele endaweni yaseLupane wafunda khona endaweni yaseLupane ngifunde eThongoko Primary School ngazofunda eNhlanhla Secondary School ula engaqeda khona ukwenza izifundo zami
mina endimeni yomculo ngiqale ukuba khona ngo-2010 la bengili-backing vocalist lika-Rev J Maphosa umkhokheli weqembu lensindiso yamaNazaretha indlunkulu gospel
ulandisa ngokuphiwa kwakhe intambo ngumkakhe ukuthi akhokhele leli qembu lezomculo
Rev J Maphosa ongumkami wasethi iqembu lakhe lele labantwana bensindiso yamaNazaretha ebeliculwa nanoma ubani owesifazane ongaphansi kwensindiso yamaNazaretha usefuna ukuthi libanjwe yimi unkosikazi wakhe ngokugcweleyo ngo-May 2020 yena wasedlula ezweni singalirekhodi kodwa ngase ngibona kufanele ukuthi kwamele ukuthi ngigcwalise isifiso zomngani ngilirekhode ngiqale ukuba sendimeni yomculo ngokugcweleyo ingakho ngo-2020 ngo-December ngathatha leli nyathelo lokuthi ngirekhode albhamu lami lokuqala ithi sizowela kanjani.
Bakhona abamenza wathanda kakhulu ukuthula uMadewa njalo wacindezela amadlalati akhe engoma zokholo
ngoRev J Maphosa loThembi weSisters of Paradise yibo bangenza ngakuthanda umculo ngawuthakazelela ngaze ngafisa ukungena kuwo ngokugcweleyo njengoba okwamanje sengisenza mina ngilama-albhamu angu-3 okwamanje elithi sizowela kanjani ngicela ukuvuma lowethembekile Jehova kumanje ngiphezulu kokusebenzela elinye elesi-4 elizaphuma nje kungakudlalanga esikhangele ukuthi lizaphuma mhlaka-15 November leli albhamu.
Hambi Madewa tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi njalo bafuna ukuxhumana lawo bangakuthola ngaphi.
Madewa and abantwana bensindiso emaNazaretha batholakala kakhulukazi ku-YouTube, Facebook, siyahaywa emidlalweni etshiyeneyo. Ama-CD ethu kakhulukazi siyazithengisela thina egodini laphana phambi kwako-OK. Osidingayo siyatholakala ku-0774 45 46 55. Konke kakhulu lakubalandeli sesalisapota njalo.
Besisindiswa ngabantwana bensindiso yamaNazareth bekhokelwa nguMadewa obekunguye esigwetshelayo kuhlelo Woza Woza Friday. Libe lempelasonto ebusekileyo ligama lami ngeza Jesus Bamba.
Yeah.
Zulu Live Talk namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla leZANU PF we Congress singeke hlukani sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga wonke ebandla leZANU PF athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongekho emthethweni abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu namhla sithethekelwe liqembu le-insingizi elisethekelele lapha e-studio e-Washington DC silugqibake lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sithi asidibaneni njalo ngomvulo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezvwe.